Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikunguru 11 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutewedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaGems chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi e2019 Netball World Cup kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubhikita ravharira mutirongo mutewedzeri wasachigaro weMDC uye vari mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScala vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare remagistrate Amai Mare wanazvo Gofa vapa mutongo wekuti vaScala ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongwe vachibva mutirongwe uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avaScala vaAlec Mchadahama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vaScala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare redzimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare redzimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvika na quarter past 9. 48 hours dzacho dzatopfuura, saka taisisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchuchisi wenyaya vaElson Chabarika varamba kuti vaScala vabudise vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchadahama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake, ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe naMuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScala vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvino izvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu. Asiko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebheiri kuti vatongwe vachibva panze.
Mudare umu vaScala ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatiro avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakumbwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaonekwa vari kuenda. Vativo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchadahama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScala. Vakurudzira dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScala aferefetwe. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane humwe utungamiri padare apo uo unosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wekuendeswa mumwe wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tinonzwa kusafara, tiri kunzwa kusagutsikana. Dai zvichibvira dai atokumbira kuti aitwe chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswa nhasi because 48 hours zacho zvange zvakwana nenyaya yanga akomburena nayo yokuti haana kubatwa mushe. Saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonzwa kusafara, tiri kuchema naye.
Imwe nhengo yeMDC Valaf Mochinopusa vati mhosva iri kupomerwa vaSikala ndeye nhando
dzekutamba hadzisi mhosva dzinogona kunzi dzinotenderwa kuti dzingawana dzingararama mukoti nekuti nyaya iyi ukaitarisa inyaya yezvinhu zvinonzi zvinotaurwa parali uye ukatarisa kuti nemhaka yeMDC ichirarama MDC inoraramira kubvisa ZANUPF kuti tunze utongi hwejekerere munyika. So kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti hurumende iripo ibve hazvisi zvinhu zvinosungisa. Kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti vamunangagwa vabve hasi zvinhu zvinofanira kusungisa nekuti vamunangagwa varipo pachigaro nekuti vakatombobvisawo vamugabe pachigaro. So kubviswa kwavamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwavamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vaSikala havana mhosva, vaSikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusi vana veZimbabwe.
Hurumende inoti vaSikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumandadzaka apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. VaSikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. VaSikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavaSikala uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vemabhizimusi pamwe nevemasangano akasiyana-siyana ane chekuita neguta reBulawayo nhasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura uko kunonzi kwatora nguva yakareba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva. Asi vanoti vavimbiswa nekanzuru kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino. Guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo repiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano, tabata vaNyoni kuti vatsanangure.
Ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana necity councils nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuprovhaivha.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi.
Isisu takutenda council nestansi akaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabhizinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka vapresenta kwandiri programu iripo. Programu iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhuriweyo needs attention rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabhizinesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti vaexplaina kuti vari kuita chii kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure iyi inyaya yakagara iripo. Bhuyawayo yaita makore 125. And up to now, you're still dealing with my problems, the infrastructure. You know what? City council, government, national government, but also, I'm going to come together, once and for all. because it will affect production of my company, and at the same time, you know, going to chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabusiness enyu?
Magetsi, that's another nyaya inesa zvikuru. And in fact, nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water, you need magetsi. And kana kusina magetsi, that means mvura isiko where you know it's supposed to get. But the other direct problem, DOA production, again, most of the time, I've magetsi, and therefore production is not together.
Sakawe kanzuru, vati wano tarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yawo riini zvokuti munga wana mvura?
Parikuti zvirafuri rinouya, parikuti vanogona kupedza pa weekend iyo.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuru yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nhasi raparura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi. Kudambudziko renyika igakava sarudzo dzine dzakava nekuti vanhu zvakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance, utungamiriri unenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde atingati masignpost kana zvikwangwani zvinofanira kutsikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa tisinganongedziwo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana. Kuhunhu hwatinahwo, muchimiro chatinacho nemumono hwatinawo, izvo ndo zvatati tiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemaZimbabweni, kumachechi, madhishe, vechidiki, mastudents, vadzidzi, vashandi vetcu, vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo, kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzanga dzichiitwa izvi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavapa toonesana kuti tinofanira kugadziriswa ndechipi, nyika inofanira kuenda kupi. Ndo mareforms atoda kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena, tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadi. Hazvokumirira 2023 kurengwe kwaakure nekuti ratigadzire nyaya. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zvirikuda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei, munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano, zvino tikaita nhaurirano pamanhepfenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling party, isuwo tine pati wedu yatinoti leading party. Saka kune iri kutonga neinotungamirira, zobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo, towirirana kuti kana tichiparana mikana topanana mikana. Kana kuri kuti tombotondosesekedza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo papaya, asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu rakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Ko musha mukuruka, musha mukuru haushayi kumhere. Mhere kurakidza kuti kune pwere, pwere kurakidza kuti musha uri kukura. Hauna vatana chete, une madhara, une vabhezera, une mhandara, une majaya, bati une pwereoka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka, unoradza upenyu harisi dongoka here? Unongoti zii, asi takabatana.
ziva tunga miri ziva nenduramu. Vasikala mutunga miri wedu akabatwa ne hurumende iyi yamunangagwa yanga ichimbozviita yakazviita kuna vahwende ikazviita kunana mukingwende ikazviita kunana Joana Mamombe maMP ikazviita kunana vachikwinya ikazviita kunana vachibaya. Torongo inzvimbo inochengetwa magamba, inzvimbo inopuwa mafuta ndokunobva mangoromera erugare ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazlauzani ekuti unenge wasimba. Saka haisati vhunduke nazvese, ndo dhibha ka idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein, avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yave nyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uku zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwerekete nditi ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dzaita kuti upfumi husamira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzegwa nezvematongerwo enyika. Muchaona imi kuti nyaya dzematongerwo hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti aa vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chekuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvimwe zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu kana tikada kudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare. Asi pachinhano chatava iko zvino, tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvunhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. dambudziko ratinaro nderekuti haimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaiita zvavaita madiro aJorjina asi vasingatarisi kuti inobvepi. Zvino iko zvino patakazoita new dispensation apa tava nevanhu vari kuti izvo aa ngatikohwei patakadzvara ngatidyei zvatinazvo. Mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga, zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose. Tine vamwe vari kudhonzera mberi, toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira.
Vamudzengi, munoti kudii? Manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi kusingasvike zvinhu zvichanaka chete.
Hongu, iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka. Tine tarisiro tose yekuti zvichanaka, asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake. Hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isi tichiramba tichikohomedza nedemo, tichirova nedemo ngoma, tichiti ichanaka ichanaka, hatingarambi tichidaro. Izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu. Asi mamiriro azvakaita izvozvi, tinenge tiri kurova ngoma nedemo. Ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvi, zvakatanga kare. Ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe. Kana tava nehurumende itsva, tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare. Asi kana takazvitarira izvozvi, hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa.
Vachinyoka, hanzi hapana musiyano apa, zvimwe chete.
Zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudzwa kuti mudondo umo mune goritoto, unongoramba uchingofunga kuti ririmo. Pose paunoona zvinai zvirimo, unofunga kuti pamugoritoto riya ririmo. Asi kana ukanyatsotarisa chaizvo izvo, ukanyatsopindamo uchitarisa, unoona kuti hapana chirimo. Takaita sarudzo gore rapera, yakanaka, yakabuda zvakanaka.
Vamudzengi,
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka. Varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo. Takabva paitwa kuvurawa kwevanhu, izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho.
Vachinyoka, munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana?
Hai bodo, iyozvo handiiwirirani nazvo, nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa. Hongu, kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvo kuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu, ava vanhu vouyu, tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu. Hongu, izvozvo gona kubetsera, nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kuGweru. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 Netball World Cup mangwana, apo maJames ari kukweshana nechikwata cheSri Lanka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 Vitality World Cup neSri Lanka. Vatambi vekuZimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vafambise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya. Hapana chinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemaJames pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwata chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunosvitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti morari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda. Vose vatsikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumutambo wavo wekutanga uyu.
Tida kuvarova zvatisati vakamboona mukati meupenyu.
Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe muzvari Rebecca Mushinje vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndovatinoti wakafava manjoyi pane yese yatinayo. Hatisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoinzi tichitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoints ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe, zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru wenetball mangwana kuLiverpool. Tora nani uyezve muri kupi?
Mukutora naTariro Mbendane kuMondorongezi.
KuMondorongezi kwakadiko?
KuMondorongezi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister Tariro saka.
Nani ndafara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatinongoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tiziva kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizviba tinongodawo zviri nani. Mari dzavo dzangangotifadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuri? Munotamba chi? Munosamba netball, mukutamba pa position ipi?
Ndikutamba pa shooter.
Makadi iko tese pa velas.
Aiwa tiri wadi tikutaura nani uyezve muri kupi?
Mutana namufundisi moyo. Tinoona mangwana chikwata chedu che netball chinowina. Tinotada kusikorokotedza nokuenda World Cup kokutanga. Ndikutakakundikana kuenda World Cup kokuEngland yecricket. Tikakundikana futi kuAfcon. Saka ndimba kuti chikwata che netball kokutanga chinoenda nokuseni zvangu ndiri munhu akakura achifarira netball panguva inoti amadzimai vangu ndiye vaitamba. Poga vaifamba ndaifamba navo panguva yachafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Hallo mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiripo. Tiri kunzwa kuti imi maita netball. Chimboti taurai kuti zvii zvamungataurira vatambi ava vemaJames.
Chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainde ukoko. Chokutanga kusatya, ngavasatya. Kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya nokuti mukatanga matya musati mapinda mugemu munonga matozviwa kudzara saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo then ivonyatso simbisa ma wing defender nema defenders acho then mashooter ari prepared
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti ngati tsanganei zvakare mangwana apa chirongwa chedu che let's talk ngati kurukurei
musakangano wekuti tiri kutarisa nezvechikwata chemajames ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri nkomo
so kuisika tisendaba ku VOA ndebele.